Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tasvika taona gwaro rakaita seiroro rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashomana kuti mvura yavashoma. Toti ko hurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira.
Zambezi River Authority inoyambira kuti mvura yekugaya magetsi mudhamu rekariba inogona kupera mwedzi unouya.
Vana vakange vakawandisa, murayiridzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murayiridzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Mamwe masangano evarayiridzi anoti hurumende inofanirwa kupinza basa varayiridzi vanopfuura zviuru zvinomwe, uye mari inopiwa varayiridzi inofanirwa kukwidzwa kuti vafarire basa iri. Tichakuudzai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup nezuro nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZambezi River Authority kana kuti ZARA yanyora tsamba kuhurumende yeZimbabwe nevamwe vane chekuita nezvebasa rayo rekufambisa zvinoitika murwizi rweZambezi, kusanganisa kugaiwa kwemagetsi. Tsamba iyi inoti mvura mudhamu rekariba haina kumira zvakanaka, ichiti izvi zviri kukonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Vanhu muZimbabwe vanofanira kutarisira kudzimwa-dzimwa kwemagetsi, sezvo zvichinzi uwandu hwemagetsi anogaya kukariba hucharamba huchidzika. Mugwaro iri mukuru weZambezi River Authority vamunyaradzi munoda wafa vanoyambira kuti kana manairo emvura akasachinja kana kuwedzera, umwe yemichina inogaya magetsi uchadzimwa uye dhamu rekariba richapirirwa nemvura yekugaya magetsi mwedzi unouya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinokatyamadza ndechokuti hurumende yagara ichiziva zvose izvi uye ichienda kumisangano mizhinji inoita hurukuru dzezvekuchinja kwemamiriro ekunze, asi hapana chairi kuita pamusoro pazvo.
Ndinoona kuoma chaizvo kwezvinhu muZimbabwe, kuomeserwa kwava mabhizinesi, nokuti vamabhizinesi kuti vange vachiita basa ravo rokutengesa zvavanotengesa vachipa vanhu mabasa, hunge vaine magetsi ndiwo anofambisa zvose zvavanoita. Saka zvatiri kuona apa ndezvokuti vana mabhizinesi angava madoko, angavawo kuweredha, angavawo kuita zvimabhucha zvavo, magetsi zvaakunzi achatozoramba achineta. Zvinongoreva pachena kuti upenyu hwazvizvarwa zvomuZimbabwe vari muZimbabwe, upenyu hwavo hucharamba huchioma zvakanyanya. Asi tinohwaisumisi nenguva hurumende ichitipromisa kuti tazoenda kumupresidenti, vazoenda kuMozambiki vachandotaura zvamagetsi zvakati vagouya nawo, tikawazve kuti vaita magetsi ezuva kwakati kwakati, tikawa kuti vavandudza hwange. Nyaya dzose idzodzo hadzina kwadzinotisvitsa. Tinozogumbura ndochokuti isu tinozoti tasvika taona gwaro rakaita seiroro rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashomana kuti mvura yavashoma, toti ko hurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira. Nyaya yokushayikwa kwemvura nokuda kwokuchinja kwekunze, climate change, haina kutanga nhasi.
Saka professor tingati apa imhosva ye hurumende yeZimbabwe here?
Zvose nekambani yeZesa yacho nokuti kambani yeZesa ikambani yehurumende imhosva yehurumende vanozviziva zvose izvi vanoenda kumisangano nguva nenguva inotaura pamusoro pekumira kwekunze climate change vanenge vachiongorora vane uteshe njere dzose dzokuongorora mafambiro anoita mvura inenge ichipinda mukariba namamwe madhamu ese vachiona kuti uku hakuchanyanyi kunaya mvura tinoziva isu kuti kukaya udhamu ike zvinezvi kune zviri kuvakwa zvekare ikoko zvinoshandisa zvemvura isu tichinatsoziva kuti mamiriro okunze achanga achizoita kuti mvura isawanda tadii isu kunge tichiinvesta kunyaya dzemagetsi anouya nezuva saka tinoona isu kuti hurumende inotiona 2030 kuti vision 2030 ikonomi yeZimbabwe inenge yava kwadziyo midhu ikonomi magetsi achishayikwa kudai unenge achiita midhu ikonomi unenge achihora ndiani zviri kuitika zviri kuuraya mabhizinesi zviri kuitika zviri kuomesera upenyu vanhu vemuZimbabwe nokuti mabhizinesi akaomeserwa achawedzera zvinhu nokuti achada majenareta vamwe vachatongovhara zvachose
nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi iyi ndo zviri kuitika here kuZambia professor
kuZambia handinatsi kuziva kuti zviri kuitika nenzira iyoyo here asi hatitatahwa mukurumbira iwoyo kuZimbabwe chatiri kuona ndechokuti tinopromiswa kuti pakati magetsi anenge ava kukwanira munhu wose towazveja magetsi hakuna kwakati kwazonaya mvura ikadhingura zvakati zvakati saka kuZimbabwe hakuna gwara ratatitaona rokugadzirisa dambudziko iri kuzhe kwegwara rokusataura chokwadi kuzhe kwegwara rokuti tinotaurirwa zvinhu zvine zenge zvoonekwa zvoga pachena kuti handizvo magetsi atakangori tabudzwa tabudzwazve kuti ari kugadziriswa pakati ari kugadziriswa kuhwange kuchaita solar power yakati ko zvaasingazosviki pakuti azokwana panenge paakusvika padzidoo pacho paachazokwana towazve kwakuuya matsamba akaita saaya saka ufumi hwenyika hweZimbabwe hwokufambiswa sei kusina magetsi ufumi hwenyika hweZimbabwe hungazosvika pane yavanoti midhu income na2030 sei magetsi asiko iwari wanodiwa kufambisa ufumi hwenyika ipi neipi zvayo
ko tiri kuona zvekuti nezvitima hazvichafamba chii chiri kumboitika profesa Masocha
chiri kuitika kuZimbabwe chandiri kunatokuonesesa ndechokuti kusaziva kuti ufumi hwenyika hunofambiswa sei ike zvino zvinoona kuti zvitima zvinotakura vanhu muHarare zvanzi zvotombomira nekambani yezvitima NRZ nokuti havasi kubhadharwa nezvupuko zvipuko zvekare ikambani yehurumende haisi kukwanisa kubhadhara weimwe kambani yehurumende National Railways of Zimbabwe saka wozobhadhara munhu ndiani vanhu vafambi muHarare vachaomeserwa zvikuru vaakuenda kumakombi anodhura nezvimwe zvimota zvinodhura saka upenyu hahusi kunatsokunaka tinoona isu kuti nyange tikatarisa izvozvizvi kumabhengi kwakazara maraini avanhu vanenge vachida kudembetera kutora mari dzavo ngatizive isu vanhu veZimbabwe kuti nguva imari varungu vakati time is money vamwe mabhengi anotononoka kuvhura kuisa nguva ikoko kusaziva munhu haafaniri kumbopedza nguva ari muraini rokutora mari kana hurumende ichindidzwa ngaindibvisise nokuti nguva inorashwa nomunhu unenge ari muraini inguva yokutouraya ufumi hwenyika nokuti munhu iyeye waitera apohwa mari yake pangava paATM mabhizinesi asati avhura panovhura mabhizinesi munhu unenge akutoshandisa mari iyoyo akutopinda muikonomi saka pese patinoona vanhu vakamira maziraini pose patinohwa kuti zvitima zvavhara hazvichafambi muHarare ngatizive kuti tiri kutouraya ufumi hweZimbabwe hakuna kwahuri kuenda huri kudzokera shure netsika iyoyo iri kuitika iyoyo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kupa vachitaura pamusoro pechido chehurumende kuti ipinze basa vamwe varayiridzi vanoita zviuru zvinomwe Mutariri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Tadelera vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyika anoratidza kuti panodiwa varairidzi vanosvika kana kupfuura zviuru zana. Vatadelera vanoshora budget rakaturwa svondo rapera negurukota rezvemari vamuturi Ncube vachiti mari yakapiwa bazi rezvedzidzo haina chainokwanisa kuita nekuti haikwani kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muzvikoro. Naizvozvo kupinzwa mabasa kwevamwe varairidzi pasina mari yaiswa mubazi iri hazvina zvazvichabatsira.
Panyaya yenhamba yakanzi nehurumende ndiyo yevarairidzi vanyowani vainoda kuti vange vachipinda basa. Zvandinofunga ini uye zvatinofunga semusangano weZimbabwe Teachers Association ndezvekuti izvo zvakanaka kuti vane nhamba yavataura, asi tinenge tichida kuti manhamba ese asangobve chero kwaabva, asi kuti manhamba iwayo awanikwe nezvinenge zviripo panzvimbo. Sekuti pari zvino kana takatarisa pane nhau yekuti varairidzi vashoma, vana vakawandisa. Uye usakanganwa kuti tiri kubva mune iya yataiti COVID. Pari zvino tiri kutonzwa kuti kunana China yava kuwedzera zvakanyanya.
Saka vatadelera munoti kuhurumende pamusoro pekutsvaga nekupinza basa vamwe varairidzi?
Dai hurumende yanga yakwanisa kuti ipinze varairidzi vakawanda kupfuura 7,000 ava vayakaisa, handiwanzoda kuti ndive ndinonyepa. Pari zvino handina nhamba yandinonyatsoziva kuti understaffing irimo muhurumende yakakura sei, asi zvinhu zvatinogona kutsvaga tikawana. Saka asi zvandinoziva ndezvekuti varairidzi vari kutakura makirasi akarema zvikuru anosvika vana vanosvika kuma 60-70. Saka nokudaro hazvizova zvinoita kuti varairidzi vakwanise kubatsira vana kusvika pavanonyatsobatsirika sezvavanofanira kuita. Vana vakange vakawandisa, murairidzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murairidzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadelera vari parunare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuzvipira munyaya yezvedzidzo kupfuura zvairi kuita iko zvino. Dr. Zhou vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kuti mari inofanirwa kuiswa mubazi rezvedzidzo dzeprimary and secondary education dzinofanirwa kuva zvikamu 20 kubva muzana ebhajeti renyika. Izvo vanoti hurumende iri kutadza kuita.
Tinotaura kuti mari inopiwa primary and secondary education inofanira kupfuura zvikamu 20% zvebhajeti. Takatarisa bhajeti iri rakapa zvikamu 14%. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yatisingaoni ichizosvika pamari inodiwa navarairidzi US$540. Chechipiri, mari yakaparurwa iyi iri mumari yeRTGS yatinoziva kuti imari inopepereswa nemhepo isina udzamu. Saka hationi ichikwanisa tozopedza gore ra2023 iri mari inobatika, asi kuti imari inoyeredwa neinflation inodyiwa napongwe.
Maida kuti deni hurumende yaita sei apa, Dr. Joe?
Taifunga kuti dai vakaparura budget ravo riri muus dollars pamwe zvaibatika zvikapa kuti bazi reeducation rivewo nani. Asi tichitarisa budget iri rinongoramba bazi rakareruka somuchawatamwa uyezve rakatsvagunisa mutakura. Chechitatu, tine vana almost 5 million, ende takanzwa hurumende ichitaura iyo kuti ichada kuti kuve nefree education. Hationi bhajeti richikwanisa kuti vana vadzidze mahara zvikuru sei tichitarisa kuti mwana wega wega anoda about US$50 pa kotoro roga roga kuti tinge tichiita free education. Saka kuti tione mari ichikwana kuti ti multiply na 5 million to multiply 5 million by 50 US per term tozomatipa na 3 hationi iripo mari tinongoona pasi na kampumburunje ka fish kanyama kasina muto saka hationi zvichikwanisa kuvandudza bazi re education zvikwanisa kusapota vana chechina tine updated curriculum. Updated curriculum inoda kuti inge iri pa budget. Vana vasaremedza vabereki nemakala asi kuti zvinge zvichitova pa budget. Varairidza chikwanisa kuti vate ma workshop emakala kunyangwe zvichida kuti arijuse ku about 1. Asi vana vechikoro varairidzi vanofanira kuti vaite ma workshop makala asingaobva burden vabereki hationi zvichibuda pabudget saka matauriro edu ndiyo kungoti tinoona sokuti vamutulinwe vakatadza kurespecta mafundamentals ama budget patinoona kumoku kwakawanza asi kumwe kuna na education na health kusina kusvika kuma budget timelines akatendera mwana ma African countries.
Avo vange vari mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Mibvunzo yatatumira mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vasevhi yakasvikuwere vanoti havazofi vakakumbira ruregerero kubva kuZANU PF asi vachiti vangakwikwidza kuva mutungamiri wenyika kana vanhu vachida kuti vavatungamirire. Sunday Mail rinoti vanoona nezveutano muguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwedzi miviri yagumi guru nambudzi Harare yakawana vanhu chiuru nezana kana kuti 1100 vakabatwa nechirwere chekorera vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kweguta mukuwanisa vanhu mvura yakachena muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe ncube iwe, owe ni ncube wewe, ndiwe sellout guru munyika iwewe, ne ZANU PF yakuna na Tafadzwa Mugabe. Ya the biggest sellout of our country. Nyika yedu yaya hapana kana chinhu chichiri functional. Takakura isusu tichiziva kuti nyika yedu yakanaka. Asi imi ZANU PF yenyu madegrade nyika yedu kuita kuchadongo. Nekutonga kwenyu kweZANU PF kusina nebasa rese. Hakuna izvozvo zvokuti panzi kuno mufambo uchiudza vanhu zvisina nebasa rese. Muchaisiya nyika, isi yenyu nyika iyi. Haisi yenyu nyika ende yemaZimbabwe zvitese. Even isusu veTriple C tinobva muberengwa. Mberengwa isi tinoiziva zvese zvinoita mberengwa tozviziva kubva kumunene kusvika kwese kwavara kuna navakai kwamakwerere urasha kupi mupanda shango. Tiisu vanhu vemberengwa isu. Usada kuti uvhundutsira zvisina nebasa rose uchitaura zvisina basa.
Studio 7, Studio 7, Paradini, Ko, kudzokorodza zvakataukwa ndiko kudini. Monzora uyo muvudzei kuti Monzora zvichakuwana mberi zvawakaita izvi. Hazviitiwi Monzora zvekutengesa chunhu chakagwigwa navanhu shuwa kuda kuti kuve ne-one party state. Hazviiti izvozvo. Zvinobuda kuti munyika mune ne-opposition ndiko kuti zvinhu zvinake zvindirire mberi. Tinongoti chamisa hoye, chamisa hoye, chibva Munangagwa chibva. Chibva Munangagwa chibva. Chamisa ngapinde panyanga, ngapinde nyika yaparara. Taneta isu nekugara musango, toda kugara una vana vedu kuti tigare zvine vana pasina tisingashanda zvibetsere. Todoti zvekugara mumusango zvikotori nani dzani kuenda kuZimbabwe, because kuZimbabwe hakuna kana chiriko, nongori nhamo yega yega. Zvodova nani kunotodawo navo zvishoma izvozvo, tobetsereka nemhuri dzedu. Asi tinongoti ngapinde zvake mukomana, ngapinde mukomana, ngapinde.
Josephine, ko mamuka sei nemhuri yeZimbabwe? Uyo anonzi Mangwana uyo baba handizivi kuti pfungwa dzake anofunga nekupi, kana kuti maziso rake kana richiona, kana ane njere 5 sense dzakakwana. Ngasati Zanu-PF ine discipline. Discipline yechii neZanu-PF? Vanhu vari kuurawa vese havasi kuona kuti Zanu-PF. Saka more blessing ane wakapudwa ndii netribus haana kubuda here jamboti ndio Zanu-PF? Saka chii chingaita kuti vasikana vagare mujeri, vagare mujeri kuti havana discipline? Vanhu vamwari, toda kuti titaure chokwadi, toda kuti titaure chokwadi. Zimbabwe inei kana ikaramba yakadai zvizvizvi, ngatiendei 2023. Chindinoziva nechekuti iye vana mahati vari kufamba futi vachitaura nyaya yemasabhuku, vachiti toda kugadzirisa upenyu hwemasabhuku futi. Ngavagadzirise upenyu hwasabhuku paimba pake, kwete upenyu hwevanhu vese. Hatifanira kuti kuna sabhuku chete, vada kupa mari sabhuku. Sabhuku ngachipuwa mari iyi, asi vanhu vese vasingapushi vasingapuwi mari vachavhoterwa nasabhuku. Mumwe iye ndiye uchavhotera. Pfungwa dzakadhakwa, tirikujairwa nevana, tirikujairwa nevana. Kwasi tijaira usina kudaro mani, ngavafunge nepfungwa dzatinofunga, vakuona muono watinoona wezvo, tikwanise kuenda mberi. Tikwanise kuenda mberi tese sevasivana veZimbabwe, kutoti iwe wodya chachikapu chemubama kuti utaa, iwe wodya chikapu mubama kuti utaa. Munhu wese kandivhoteri, wewe uchimanidza kuti ndivhoterei, ndivhoterei. Asi unodya chikapu mubamako, ina ndisidya chikapu, wewe mumwe uchindi manidza kuti ndivhotere, kuvhotera pauti kudi. Ndinowa nechikore chino chakakore chi indira dhemokirasi. Zimbabwe ngaive nyika yakasununguka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muDR Congo pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola, uko vakatenda chibvumirano cherunyararo nevakapandukira hurumende yavo. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitiwa mudunhu reGoma muDR Congo.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Gati batanei mukuona zvidavado ne mashiripiti zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at we
Mangwane nakanaka vatereri yasvika zvenguva iya yokunzwa pamusoro penyaya dzenhabvu. Toda kutarisa mitambo yakatambwa nezuro. Semazuva ese tine nyanzvi Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona nezuro. Brian, pamitambo yakatambwa nezuro chichangu titaurira?
Yes, pamutambo yakatambwa nezuro mukoma wande zvazvine masurprise. Ndaifunga kuti Belgium icharova Morocco, but yakarova 2-0. Belgium yanga iri ranked number 2, sekuziva kwenyu, kuti ndo ichange iri mafavorites as well yokufuna in the tournament, but tifunga kuti ingarohwe ne African country 2-0, zvinhu zvakandishamisa. But ndichiona game racho, Morocco itimu ine skill ne quality inokwanisa kumecha even my European countries themselves. Ndakaona the way Morocco played, ende ndikuona Morocco ichikwanisa kuve one of the African teams ichaqualify ku the round of 16. Zvine bva paita Japan ne Costa Rica. Costa Rica yakashamisa kuti yarova futi Japan. Japan inova yakarova Germany. Saka Costa Rica yakarova 7-0 ne Spain, but yakabva yarova Japan. Zvichireva kuti game group iri richiri wide open. Hapana ati ave a clear winner kuti njana achapinda mu the round of 16. Then Canada yandaifunga kuti vanenge vagraduata va in the big boys vavazoratidzwa neCroatia kuti muchirichi muchiri kuda kukura. Yakarohwa 4-1. Canada zvayo ine team yacho is for the future. Yakarohwa 4 just from mistakes angachikuitwa nema players. Especially with defense. Then the game where I can is there is Spain and Germany. To me, that game, even final on the Gasa, that game was the final because the game had everything. Technical approach, both teams, and we really saw that my teams actually were a powerhouse. And the Raka Parare Mangange, which I feel like is fair. So there's no poor Germany chance, but if you go Costa Rica, in a chance that would equal to qualify to the next round. But last time, I now qualify.
Musekiwa, nasi manje, kune mitambo 4 ya kamirira. Tuatanga mgroup G, Cameroon, ichisanga na Nesebia. Munori wana se gemir.
Inu kudabuti ma African countries, wapinde mwa round of 16. Saka ndu kusapota Cameroon kuti ikuwa sekuro wa Sabia. And the Sabia, haizi timu ye manga. I timu ya kasimba. Saka Cameroon nofana kutoya ya kato simba kuti irove Sabia. Bwosa ya wana pa game ravo, Sabia, pa kachamba last time, ne Brazil. Even though yakarohwa, but we can tell kuti Serbia itimu yakasimba. Saka Cameroon ndayo yakasimbisisa kuti irove Serbia. Tuda kuti pave ne more African teams to qualify.
Imu group G nakare Brazil irikusangana ne Switzerland nasi mnori wana seka
uyu mugwagwa. Brazil takaiona payakarova Serbia paya 2-0. Switzerland is very weak. It is a weaker team than Brazil. I don't want Brazil to qualify to be the second team after France to qualify in the round of 16. Because Brazil, a team win a tournament.
Mu group H, South Korea ne Ghana, munoona sekuti South Korea ingaita mashuraya akamboita.
Ghana team in a long of young players. The second youngest team in the World Cup. Ndakashamisika with the way they played against Portugal. Ndirikuona Ghana ichirova South Korea.
Mutambo wekupedzisira wanhasi mugroup H. Portugal iri kusangana neUruguay.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisa.